chatiri kuona chikunedza ndechekuti pachabva Zimbabwe munokwanisa kuita dambudziko muzana. Asi munyika munokwanisa kusaita dambudziko nokuti mapoliticians ari kunetsana, yes. Asi chingaita kuti muzeta kusagadzikana. Inyaya yekuti kana mumauto, muvatsori mukaitawo dambudziko rokukwikwidzana kana rokunetsana. Asi semaonero angu ndinoona kuti mumauto eZimbabwe kana kuti masecurity apparatus eZimbabwe hatisati tava nehumbowo hwokuti kana vamugabe vakabva munyika munoita destabilization. Saka ipapo hatibirirani nemaonero efriendly relations group yeyo kuamerica kuti kana vamugabe vakabva munyika muchaita mhirizhonga. Aiwa.
Ko, panyayawo yenyika dzakapoteredza Zimbabwe, mune zvamungataura here pamusoro pegwaro iro zvavari kuti vanoona kunga dzisingazokwanisa kubatsira Zimbabwe kana zvinhu zvikasagadzikana?
Dzinokwanisa. Zimbabwe iri imhemba yeSADC. Zimbabwe imhemba yeEU. SADC yatogara kana panenge paita dambudziko repolitika kusamira zvakanaka, yagara ichipindira. Kana Zimbabwe aBotswana dzakambopindira kuLesotho paita dambudziko rezvemuzimbabwe, handiwoto kuti kana muZimbabwe mukaitika zvekutaurwa neForeign Relations Commission, SADC ingangoita nokuti vanhu vemuZimbabwe vanozopota vakinda kunyika dzakaita vana South Africa kwakachanasiyana. Asi inaonera ese ikoko kuti the security apparatus yenyika haisati yatoratidza kuti kunetsana kuri kuitwa nemapolitician, iwo pachavo sesecurity apparatus yenyika iri kunetsana.
Pane zvingatarisirwa here kubva kuAmerica nekukasika tichiona kuti havana zvikuru zvavainazvo zvokuti vangapindira muZimbabwe?
Chokutanga ndechekuti isisi tinotokurudzira kuti nyika dzakaita sana America nedzimwe nyika especially dzokumadeukero kunana America kunana Britain vasanyanya kuda kuinda pamberi nekutaura nezveZimbabwe. MaAfrican countries vana South Africa ndo vanofanira kutsiura vamwe